manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, Chikumi 7, 2021. Makatirira kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo yeMDC Alliance vatungamirai madzokere ava vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo asipo pamba zvese nevana. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuMashonaland West neZuro. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606. Vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemapfumbamwe zvine zana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 39,189. Vanhu makumi matatu vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevasere kana kuti 36,728. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 855. Zvichakadaro hurumende yaramba kutambira imwe nhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson iyo yaida kupiwa nedzimwe nyika dzekunze kuburikidza nemubatanidzwa weAfrican Union ichiti haina matura anotonhorera ekuchengetera mushonga uyu sezvinokurudzirwa nenyanzvi. Izvi zvinoteverawo mashoko kubva kuWorld Health Organization ekuti Zimbabwe neChad dzakarambawo kushandisa nhomba yeAstraZeneca. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba iri mumaoko yeStudio 7, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfric Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya. Vagwa matanga vaendera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navagwa matanga nezvenyaya iyi asi vanzi vanga vari mumusangano. Tatumira mibvunzo kuna Chipanga Mazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahumba asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson and Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Macharuse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo magetsi asingawanike nguva dzose.
Zvishuwa vane fasiliti yokutambira asi kuzoti azo kubva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure hakuna facilities dziriko dzinovachengeta pamalevel ematembisa anodiwa mavaccines aya mazhinji vana Johnson Johnson nechi asinganyanyi kuda kufrizwa tokwanisa ivana Sinovac Sinopharm atakapiwa tinokwanisa kuvadistributa because hadi tendisha dzepasi pasi
kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kuti vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzesinovac nesinopharm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yechina india nerussia gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuchina mwedzi uno vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321 vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786 izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million kusvika muna Gunyana ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Imwe nengo MDC Alliance ichangobva mukuchenurwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court pamhosva yekuponda mupurisa kuGlenview muna 2011 vatungamirai madzokere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti pavakadzoka kumba vakawana mudzimai nevana vavo vaenda zvinova zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru
ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina pamunoona kuti ndoma konsekwitisi manje and lawful extension. I need much. I think the Mongo and Gambia and Mira. I can get an income where I can live. And they say that I don't know who chatter to Jim, which I told you because of country. I did not blame my uncle. Many a country. The Munanga is a big from our government or Bakata. Munanga looked for only but the Angosiko Kumba, Yas Fico. The property is a better food. It is not to tell you from the United States. And that's what I'm getting the one on the Santa Costa Coaches of the Chihuahua. Since I never thought to just go to Manchester, since when they come out to pay shop, put the home gym with the family, where's the future of the But since I didn't come out in much, and I'm with him, there's 2 minutes now. So we'll go and we are the routine. The head of the JDD, the lady to me, the good and Jerry. Now, but you.
Ayo mashoko ava madzokere kuvatori venhau vamadzokere vanga vachipika mujeri rechikurubhi neimwe nhengo yebato ravo valast mainge hama gweta ravo amai Beatrice Mutetwa ava vaishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudzawo vatori venhau kuti painge paine umbowo hwekuti vamainge hama vainge vatori mukereke pakafa mupurisa uyu asi vakangosungwa zvakadaro Amai Mutetwa vati mapurisa aingokumba vatsigiri vose veMDC asi vasingaferefete nyaya yacho vati zviri kuitika kumatare zvinoratidza kuti kwanyanya kuitwa zvematongerwo enyika nevamwe vatongi Studio 7 yakatumira mubvunzo kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi vose vange vasati vapindura mubvunzo yedu Asi tabatawo rimwe gweta rava mainge ama na vama dzokere vachauswaramba tikatanga nekuvabvunza kuti vaviri ava vane urongwa here wekuendesa kumatare vanhu vakavapomera mhosva yavasina kupara.
Vaviri ava ndonga totenderana kuti vakatadzirwa zvikuru ende nokuda kwokutadzirwa kwavo vane kodzero yekutora matano kuti vakwanise kuwana rubatsiro nekugadziriswa kwekurwadziwa kwavo. Saka asi zvazvinoita ndezvekuti pane twakawanda tunodonongodzwa nokutariswa tichitarisa pazvose zvakaitika zvakabva papi kuzosvika pazvasvika apa. Vakanyatsokanganisa chaivo ndevapi.
Zvii zvamunozenge moita kana mapedza kudorongodza sezvamuri kutaura?
Zvapenengurwa zvose izvozvo kwakuchizodecida kuti tichienda mberi taakuita sei. Vaakuendeswa kumatare ndevapi, vanosara ndevapi, zvese izvozvo zvichiri kuongororwa. Asi chandogona kungokutaurira ndechekuti vakomana ava nyaya yavo haisi yekunyanyorwisa vaiita zvinhu izvi. Nyaya yavo huru ndeyekuti chakavakanganisira haizi nyaya yemaindividuals kuti nhengi nanhengi, inyaya yesystem.
Sei muchidaro?
System ndo inenge ichipesvedzera kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka vanoda kunyatsotarisa pamwongo pesystem pakonzeresa kuti tizosvika patasvika apa. Ndopanoda kugadziriswa. Saka kana vari kuenda kukoti vari kutarisa kuti panoda kuti panyatsorohwa nesando ndepapi kuti zvigadzirisike, kwete kuti zvinakire ivo chete asi zvinakire neramangwana, zvinakirewo vazhinji vari muZimbabwe.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti izvi zvinogona kuitika kune upi neupi zvake, kwandiri, kwauri, hama neshamwari, nyangwe vari kumbobhenefita izvozvi kubva kusystem yacho zvinogona kuzoitika kwavari. Saka nyaya ndeyekugadzirisa kuti zvionekwe kunzi kuitira mangwana, kuti zvikazowirawo mumwe haapindane nezvapindana nevakomana. Saka ndochikuru chiri kutariswa iko zvino. Saka hapasati panyatso svikwa pakumekwa decision yekuti taakuchiita sei. Vachiri kumbozorora, vachiri kumboona mhuri dzavo, vachiri kumbofunga nekutaura nemagweta nekuongorora kuti voita sei.
Gweta vachauswaramba vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vazivisa padandemutande ravo retwitter kuti chirongwa chekupwanya midziyo yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu panzvimbo dzisina kukodzera pedyo nemigwagwa chatanga nhasi. VaMangwana vati kwapwanywa ndekwaSeke, Zengeza 3 ne 5 uye pambudzi roundabout. Hurumende yanga yapa vanhu mazuva mana ekubvisa zvinhu zvavo panzvimbo idzi. Danho iri rashorwa nemunyori mukuru wesangano rinomiririra vanorarama nekutengesa zvinhu mugwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbourne Malaya.
Kutaura chokwadi kunzwa mashoko akadaro achibuda vanotungamira maLocal Authority veCity of Harare nechitungwiza Town Council. Sekuona kwangu kwandiri seorganization kwatiri chinyadzi kuti tikuramba chidzokeredza kuzvinhu zvatikufungidzira kuti takapedza nezvazvo kare. Tikuona kunge zvisi pane vamwe vanhu vari kuitora chidanho ichi vasinganzwisisi kuti nyika yedu yakamira sei. Nyika yedu kurarama nevanhu vanoita mabasa emaoko. Covid yakauya ikaputsira vanhu upenyu hwokurarama. Vanhu vari kushingaira kuti vararame. Kune zvinhu zvakakosha zvokufanira kuti City Council yeHarare veCity of Chitunguza vakwanise kugadzirisa pane kumhanyisa kutandanisa vanhu vari kutorarama kuti upenyu hwahupfuure mberi. Vanhu ava vari kutengesa ava panofanira kuonekwa zvakawanda zvekuitika.
Ndezvipi izvi?
1 vari kutoshanda, 2 vari kutoita kuti mhuri dzavo dziwane chekudya, 3 vari kutoita kuti vana vaende kuzvikoro, 4 vari kutoita kuti vakwanise kubhadhara magetsi, mitero yemvura. Zvinoita kuti kanzuru dzacho dzirambe dzichirarama.
Zviri kuitwa zvinorevei kwamuri zvichitarisa mitemo iri kushandiswa? Nekuti zviri kunzika vari kutengesa vari kuchikora mutemo wemigwagwa weRoad Act.
Zviri kutotiratidza kuti vari kuramba vachitsigira kurarama nemitemo yeupambe pfumi yaivapo tisati tava neindependence yairambidza vanhu vatema kushanda. Ndo mitemo yavari kuramba vachishandisa. Izvi tiri nyika yakasungunuka, asi tichatora chidanho chekuedza kuenda kunokurukura nevana ava tionesane navo kuti zvavari kuita izvi handiyo nzira inotiumbira Zimbabwe yatinoda.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWithbon Malaya vari parunare kuchitungwiza. Vero zhinji munyika vanoti vasuwiswa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wesvondo yeSynagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua, avo vakashaya nemugovera kuNigeria. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Svondo yeSynagogue Church of All Nations kana kuti SCOAN yakazivisa nezuro nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo ii Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizivikanwa nekunzi Prophet T.B. Joshua. Veruzhinji muHarare vakaita samai Helen Muganiwa vanogara musha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet T.B. Joshua. Amai Muganiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua vachiti kufa murayiro waMwari.
Upenyu hwemunhu hunoitwa naMwari, saka munhu anofa kana nguva yake yakwana. Saka ndinongoti ndondo zvakaitika kwaari.
Gari wekuchitungwiza muzvare Nelia Zvandasara vanotiwo Prophet T.B. Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi, vachiti mazuva ano kwazara maprofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet T.B. Joshua vaiva muprofita epatsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Hamuida ina kugadzikana. Takatarisana nemaprofita enhema mamwe ariko mazuva ano kaProphet T.B. Joshua nemaprofita vamwe aitera mumashure mavo havanga vari vechokwadi.
Mutungamiri wesvondo yete Hilan Christian Network Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet T.B. Joshua, ava vati vakararama upenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Munhu akapuwa mukana wakanaka naMwari kutsika nyika yeZimbabwe. Saizvozvo tinochema pamwe chete nevana veSCOAN vatendi vesangano ravo tarasikirwa zvikuru nababa wezvitendero waiva nohunhu hwokuzvininipisa, waiva nohunhu womwoyo murefu tsitsi namabasa okubatsira vanhu.
Bishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet T.B. Joshua.
Chinhu chikurukuru chatinodzidza parufu urwo, chimwe chezvinhu T.B. Joshua aizikanwa nacho yanga iri nyaya yecharity.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nomumwe azvigadzirire denga dzvene rake, vakakurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet T.B. Joshua.
Tinofanira kuisa kuvimba kwedu maningi ningi muna Jesu Kristu kupfuura dzimweni dzenguva kuvimba kwatinogona kuita nevanhu kana iwo maprofita vanonzi maprofita vakuru ava. Paanobva pakati pedu munhu akaita saiyeye hazvishamisi dzimweni dzenguva kuti ushumiri hwake hunogona kuzosafamba mafambiro azvo ahwaita nokuda kwokuti zvinhu zvakawanda zvazvakazendama paari.
Zvichakadai mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries Prophet Walter Magaya, avo vanoti vanga vachiona Prophet T.B. Joshua sababa vavo, vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet T.B. Joshua, vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet T.B. Joshua. Vamwe vativo varwadziwa nerufu urwu ndiProphet Hubert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi Prophet T.B. Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose, avo vaitevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV. Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa urongwa hwokuradzikwa kwavo munguva pfupi iri kutevera. Prophet T.B. Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi irutarisirwa kutaura matano aichatora mukurwisa kupinda kwevanhu munyika iyi zvisiri pamutemo uye kupinzwawo kwezvinodhaka. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kusangana nemutungamiri wenyika yeGuatemala vaAlejandro Giammattei, uye amai Harris vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri weMexico vaAndreas Manuel Lopez Obrador mangwana. nyikambiri idzi ndidzo zvine vanhu vakawandisa vanopotera muAmerica. Mapato anopikisa muSomaliland iyo yakazvipatsanura kubva kuSomalia anotaumba mubatanidzwa wavapa simba rekuti vave neuwandu wakawanda mudare reparamende mushure mesarudzo dzichangopera. Somaliland yakazvipatsanura kubva kuSomalia makore makumi matatu adarika, asi haisati yave kucherechedzwa senyika yakazvimiririra nenyika dzepasi rino. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, vamwe vagari vemuHarare vari kukumbira hurumende kuti iwedzere nguva yechirongwa chekuti vanhu vabaiwe nhomba yekudzivirira chirwere chetyphoid, sezvo chirongwa ichi chisina kushambadzirwa zvakakwana muguta reHarare iro rine dambudziko guru rechirwere ichi. Utachiona wetyphoid unopa kuti munhu anzwe kupisa muviri, kuita manyoka uye kurutsa. Chirwere ichi chinokwanisa kutapuriranwa mumvura kana chikafu kana munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Juliana Musengi vaudza Studio 7 kuti vakamborwara netyphoid katatu kubva zvavakatamira kuHarare vachibva kuMashonaland Central.
Ini ndakarwara typhoid 3 times 8 years dzandagara muHarare. I didn't know kuti mvura yemuHarare inonwiwe patep. Mwana wangu akarwara typhoid akaita gore rese asingaende kuchikoro. Chirongwa ichi chaunzwa nehurumende, ndinochikurudzira.
Vamwe vabereki vari kunzi vari kuramba kubaisa vana nhomba nekushaya ruzivo. Sachigaro Women's Coalition Harare chapter amai Charity Mandishona vakurudzira vabereki kuti vabaise vana nhomba.
Ngende tinobaisa vana vedu vaccine, ngatisaterai masocial media nekuti kudharapo vana vaifa zvokufa nemeasles. Pasi pakatanga kubaiwa vana vaccine yemeasles, hatina kuzombonzwa vana vakafa futi nemeasles.
Nyanzvi munyaya dzeutano inoshanda mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati chirongwa chekubaya nhomba ichi chinosanganisirawo kubaiwa majekiseni kugomarara nezvimwe, uye vanoti chirongwa ichi chakatanga musi wa 4 Chivabvu chikapera musi wa 4 Chikumi.
Chirongwa ichi chakatanga musi wa 24 May. Pane mateams ari kufamba muzvikoro nedzimwe dzakasiyana siyana chibaya vanhu mainjection vayo. Zvakakosha kuti tiendese vana vedu kunoitwa program iyi nenyaya yekuti tinoona chirwere chegomarara remwemwe wechibereko ndiwo number 1 cancer muwakadzi vanenge vatikurei. Saka tikaendesa vana vedu tine tichivadzivirira kuti mangwana vasazoite same problem.
Vatiwo vana vari kubayiwa majekiseni akaita sei?
Polio, vana vese vari kubayiwa kanje vitamin A, inobatsira kusimudzira utano hwevana, immune system yavo. Kana vana vakazorwara zvirwere zvakaitanga measles, vanenge vakaprotectikawo zvakare.
Dr. Vere vati vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa nhomba yeHPV yekudzivirira gomarara repamuromo wepachibereko. Mukuru mubazi rezvirwere zvekutapuriranwa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vatiwo kuwandisa kwaita vanhu muHarare uye kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kwave kupa kuti vanhu varware netyphoid.
Imba imwe inogara vanhu vaisingafanirwi kugara navo. Vanhu ndokutanga kurima, vachirima mumatauni vakapedza atinoti mawetlands anobata mvura, mvura iyayo dzoriliswa muwater table nguva yokupitsa mvura, zvino yatova problem yokuti kuichenesa hazvichakwanisiki.
Kubva muna 2010 chirwere chetyphoid chakatanga kupararira zvakanyanya muZimbabwe, uye muna 2018 bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zvina kana kuti 4000 kusanganisira vana vakabatwa nechirwere
uye vanodarika zvikamu
makumi manomwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 73% vari muHarare. Rimwe dambudziko range rave rekuti chirwere ichi chainge chisisadavire mimwe mishonga, asi iko zvino vana ava vari kubayiwa nhomba inonzi inoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chinonzi typhoid conjugate vaccine kana kuti TCV. Nhomba yeTCV iyi yakatanga kubayiwa munyika muna 2019 paine chinangwa chekubaya nhomba vana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million. vana vari kubaiwa vari pakati pemwedzi mipfumba mune makore 15 asi chirongwa change chambomiswa sezvo hurumende yange yorwisa nechirwere cheCOVID-19 hurumende iri kushanda nesangano repasi kuti vanhu vawane nhomba iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Munau zemitambo, PSO yazivisa mashoko kuvatori venhau kuti svondo rino kune mitambo mitatu chete yechibuku Super Cup mugroup 1 sezvo muine zvikwata zvakawandisa kudarika mamwe magungano. Mitambo iriko inoti ZPC Kariba ne Capes United, Dynamos ne Harare City uye Herentals ne Yada. Asi pamitambo yakatambuka mukupera kwesvondo, chikwata chengezi Platinum chiri kuramba chichishura mare uye chave pedyo nekupinda makota finali emukombe uyu. Mike Okariati anochipanya inotevera.
Chikwata chemadamburo chave nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu izvo zvavapinza pamusuo wemakota finali emukombe mukuru uyu. Chikwata charodwo zvakama ichi chave kungoda point imwe chete kubva mumitambo yacho mitatu yasara kuti chiwane tikiti remakota finali kubva mugungano regroup 4. Ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyezve yasiya FC Platinum nemapoints matatu. Asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera, murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe we Super Cup uyu.
Pakurima chako panorimwe gorota vanokowa unogora vako uyu saka ndinodaro kuti gore ndirangwa zvakanaka kune tarisa kuona gora rakanaka.
Wawa ne triangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete. Zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya. Highlanders ne Chicken Inn dzadongorerawo makota finali umu mushure mekukunda mumitambo yadarika. Highlanders yakarova Blauwe City 1-0, Chicken Inn ndokudambura Blauwe Chiefs 2-0. Zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe. Blauwe Chiefs ne Blauwe City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri. Asi Capes United ne Dynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri hwadzo mugungano ravo. Harare City iyo yakarova Herentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana ne Capes United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere. Mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane.
Kana vahwina imari yevakomana imari yeuri ivo pachezvavo kana vahwina muwana tikutangira.
Mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetecho vaJonathan Mashingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague. Asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu. Chikwata chinorairidzwa naNesbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenants idzo dzine mapoints mana. Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenants nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 neManika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabudisa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwacho. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumashonaland West neZuro. Zimbabwe yoramba imwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 yeJohnson and Johnson ichiti hapana matura anotonhorera ekuichengetera. Nengo ye MDC Alliance vatungamira madzokere vachangobva mukusunungurwa kubva kujeri rechikurubhi sezvo vakaonekwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaponda mupurisa. Vanoti vakawana mudzimai wavo nevana vasipo pamba zvinova zviri kuvashungurudza zvikuru. Vanhu vakawanda munyika vochema Prophet TB Joshua vakashaya kuNigeria nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Wanamukela ngenjabulo ku-Studio 7, ngomvulo mhlaka 7 ngoNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu, kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyafika 8 years, sokuthiwa akalacala yi-Supreme Court.
Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni uthi ufice unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wabo wathatha labantwana lempahla.
Kuqakathekile ukuthi i-commission ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi i-commission leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe we-ground.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukuvunjwa kwe-commission yebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu ngamasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namuhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Alokhu etheleka amazwe enduduzo kulandela ukubhubha kuka-TB Joshua weNigeria owaziwa njengomprofethi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukacha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ongumphathintambo obona ngezempila kahle namhla uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare esasivaliwe lapho achayele ihlombe ibandla leRoma ngokuphathisa kwezempila kahle. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belegcikwane le-COVID-19 endaweni yokulondoloza abantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe. Ugatsha lolu luthi izolo kuphela kulabantu abangamachumi amabili lanye 21 abatholakale belegcikwane le-coronavirus, abane kungabavela kwele-South Africa, oyedwa eZambia. Lokhu kukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 39,189 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,606. Asebehlatshwe umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,321. Lokhu kwenzakala uhulumende ebikwa isithi kakazimiseli ukwamukela umjovo wevaccine yeJohnson and Johnson. Weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni umnumzana Thungamevayi Matsokere uthi ufice kutshaya umoya emzini wakhe unkosikazi wakhe esetshiye umuzi wathatha abantwana lempahla. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqo eHarare namuhla ngamagqwetha amela umnumzana Matsokere lomunye wakhe umnumzana Last Mayengahama abahlala iminyaka eyisishiyagalombili entolongweni kodwa bakhululwa ngoba betholakale bengalacala. Ababili laba bathi balakho ukumangalela uhulumende emthethwandaba. Asizweni umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ukuthi Ivandla leli mingaphinga lolu daba.
Lokho sekwedlule into sibili ethabisa abantu kodwa ke yizifundo bani esizitholayo ngale inkemenkeme nje ukuthi umuntu uyaphika 8 years sokuthiwa kalacala yi Supreme Court. Yisifundo bani esisitholayo ukuthi iappeal yenziwa ihlala iminyaka 12 months ibhalwe kodwa ibehluleki ukuthi baphangise ukutshela uZulu lezibotshwa ilokhu ivundekile njengomhlalo njengomkheneswalo. Sifundani ngama lower courts isithe thina beNDC Alliance sike sicubungule sitshela abantu ukuthi kanti kutshoni lokho. Yesi yathaba siyajabula senza amadili. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi illegal system ama court ethu asasebe kasazimelanga asikasela independence sethungamelwa ngama politicians. I-constitution yeZimbabwe ithi ama courts are independent. Akufanelanga ukuthi alandele bani lobani, bafanele balandele i-constitution bakhangela icala njengecala. Izigwebo esinjalo kambe sasinga abantu bangaze baphiwe 20 years umuntu echawe ilitshe elilodwa. Ilitshe lalingajikwa ngabantu abathathu khonapho khonapho bonke yini esingathi ngesiswa simultaneously bejika ilitshe.
Umnumzana Mafa usichazisela ingqubela phambili ngalolu daba.
Sizabe sihamba sikhankasa la majahala amabili uThungamirayelo lasi kuma province wonke bebatshela impilo abayihlale emajeli betshengisa abantu ukuthi eZimbabwe akukhululekanga amajeli angikhona athunjiwe. Sithatha futhi ithuba khonapho sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayirejista ukuba ngama-voters. Senza i-civic education kuzaba le program ezaholwa yi-national executive lama-province wonke lama-branch wonke ezabe i-celebrate ukukhululwa kwamaqhawe wethu kodwa sifundisa abantu kakhulukazi ukurejista ngoba yisiqokoqela. Siyakwazi kuzaba le rigging kodwa singabachaya nge-100 to 1 i-rigging yangkhona isozibe khona. Sifuna ukuthi abantu lonyaka batshengise mhlophe njengoba lizwile ukuthi uPresident Chamisa waye wine nge-66% u-2018. Yika noma sithanyela emadrobheni bayasidisturba bayasihlukumeza ukwesaba umdumo ozaba khona mdlana sesinqobile. Singabanqobi siyanqoba yithi abe MPs bekhulunywa himu owena uFilis Makala Mapasibanda ijazi elindizayo.
Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephula kwelungelo loluntu ngamasotsha lamapholisa. Lisithi kumele lihlaziye indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wokwamukela imibono kaZulu ngabe dayela ephalamende ngomthetho lo. Umhlangano lo usuqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe njalo namhla ikomiti yephalamende ebona ngezomvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lweGugurawundi. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi seGugurawundi.
The commission should not only investigate
ngibona engani ukuthi ikhomithi le ikhangele indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana leGugurawundi, ukuthathwa komhlabathi ngodlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonona kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthaneni lo umnumzana Liam Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo ukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi
lokho okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezenzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomishi le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwegugrawundi lulungiswe.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe wegugrawundi ukuze le ndaba iphele.
Idayi lephalamende lizaqhubekanisiswa imibono kaZulu ngalo mthetho uze ulungisiswe. Abalelwa amalungelo oluntu bathi eleZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabotshiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwegugrawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indima ezitholakala emhlubuleni wemathebeland ezigoqela isindebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla le-ZANU-PF bahlezi belandelwa ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu iJackson yokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Umongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ufike elizweni leGuatemala ngesonto kuhambo olukhangelelwe ukuthi luhlaziye izokuhamba kwabantu abasuka emazweni omabili njalo kuqedwe uhlupho lokuthwalwa kwezidakamizwa. Wele Nigeria izakhamizi zingcwabe abantu ababulawa ngabantshontsha inkomo emzini eyisikhombisa esigabeni seKebbi okwachiya abantu abafika phose amachumi ayisitshiyagalolunye 88 befile. Kulokubangisana okuningi ngenotho yelizwe nezemvelo kulesi isigaba. Abazali abalabantwana abaphila lesimo se-cerebral palsy bakhala ngokuthi babhekana lobunzima osokubangela ukuthi kungabi lokuhlalisana kuhle kumdeni njalo kuchitheke lemtshato. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isimo se-cerebral palsy yisimo esibangelwa ukuphazamiseka kobuchopho umntwana ezalwa. Ekukhuleni kwakhe uyabe esefuna ukunakekelwa ngendlela ehlukileyo lokwendliwa kwabanye abantwana. Unkosikazi Tracy Mabiza okhokhela inhlanganiso yabantwana abaphila nalesi simo uthi ngezikhathi eziningi sigcina sibangela ukungezwani emulini.
Abaningi obaba bayabalela kodwa sese kutholeka Tracy ukuthi omama ikakhulu futhi sebebaleka udluba. Ngiyabona ubunzima obusukukhona phakathi kwezimuli.
Uthi lokhu kuthiya umama osala ebhekana lobunzima obukhulu ngoba umntwana olalesi simo edinga usizo zikhathi zonke ukunakekelwa emini lobusuku ngezinye izikhathi engayisiye yedwa emzini kanti edinga ukudla okuthile ukufana lochako iminse lokunjalo ngoba engenelisi ukuhlafuna amakhabishi lama chunks asejwayelekile njalo edinga imithi ethile okunzima ukuba abantu bakufinyelele ngenxa yobuyanga osobubhakile elizweni kugcine kubangela ukuchitheka kwemichato emizini etshiyeneyo. Uqhubeka ethi uhulumende ngaphansi kogatsha lwabakhubazekileyo ubikwa ephathisa, kodwa lolu sizo lubikwa lungenele.
Lakhathesi sibona ibizwe liyazama sibilisi kuthiwa kulama cash transfers abakhona, kodwa akwanelisi ukuthi bafinyelele ebantwini bonke. Inamba esilayo abazali bakhona sesike zabuza ukuthi asebeyitholile imali ngoba abalutshwane kakhulu.
Ngokwanda kwabantu abadinga ukuphathiswa ngendlela ezitshiyeneyo kugcinaso kusinda inhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa abaswelayo lababhekane lobunzima empilweni zabo. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Matheta uthi isikhathi sesiside lolu daba ludinga ukulungisiswa, ngakho ke sokudingakala ukuthi kudingwe amacebo nendlela ezingcono zokuphathisa ngoba uhulumende ehlala ekhala ngoduko lokusilela kwemali.
Yebo, iconstitution itsho njalo ukuthi kumele kukhangelwe ama-resources, kodwa akutsho ke ukuthi lingakhangela ama-resources libe selinika amalutshwane kwabantu abakhubazekileyo. Njengomphakathi ngibona ngani i-society yethu ama-private players lawo kumele aphathise, ngoba lezi izikhathi esiphila kizo zinzima kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-COVID owayenza ukuthi amathuba abe malutshwane.
Udokotela Nomini Matara omela inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu uthi balwela ukuba kwengezelelwe imali kwezempilakahle kulandelwa isivumelwano sasoabuja esikhuthaza ukwabelwa kwesilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini 15% sebudget yelizwe ukuba singene emsebenzini wezempilakahle.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi eqhubekele phambili esengezelela imali ayifakayo kwezempilakahle.
Oqhubeke ethi kube lenguquko kwezinye inhlangothi lapha nalaphaya eze ngokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19, ngoba sebebona lezibhedlela zemaphandleni sezitholiswa ingatsha zama-high dependency units lama-intensive care units. Isimo se-cerebral palsy sihlasela ubuqhopho siphazamise umuntu kundlela ami ngayo lakundlela ahambisa ngayo izitho zomzimba. Inhlolisiso eyayenzwa ngomnyaka 1996 yaveza ukuba abazali abanakekela abantwana abalesi simo bagcina bekhathazekile engqondweni bedinga ongabasiza kulo mthwalo. Lesi simo sibikwa sihlasela phose abantwana ababili kunkulungwane ngayinye emaphandleni eZimbabwe, kanti befika kwabedlula abathathu 3.3 kunkulungwane ngayinye kubantwana bonke abazalwa bephila emadolobheni kuleli, kanti emhlabeni wonke jikelele leli nani lifika kwabane kunkulungwane ngayinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini ewange Colliery ngoNhlangula ngomnyaka ka 1972 bakhalaza ukuthi inkampani le ibavulele amathuba ukuthola imisebenzi etshiyeneyo efana leyabomanjinela bengabangisani kakhulu labanye abafisa ukusebenza kumbe ukufundela imisebenzi le ewange Colliery. UGibbs Dube sethulela lolu daba ngocweleyo.
Wabhubha abantu abangamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa kuze kubhidlike umgodi ewanki Colliery number 2 mine mhla ziyisithupha kuNhlangula ngomnyaka ka-1972. Abantu badilikelwa umgodi lo bathiya imuli zabo zihlupheka, loba nje kubiwa ukuba inkampani le yabanika imadlana yokuthenga ukudla lokunye. Abantwana labazukulu abalezihlobo ezafela emgodini lo bathi kumele iWangi Colliery ibavulele amathuba emisebenzi. Unkosikazi Anakleta Tatu ngomunye ofisa kwenziwe lokhu.
Sifuthi ngani bayasinika izina ama-scholarships. This is like to see continuously, it is advanced. Sanga kwansi kuti vasinika ma scholarship. Ngamfundi maybe want to nyenze degree. They sponsor me. Kuna abanye abangela umsebenzi abanenye umsebenzi wanki collier. Kumele basenzele khonoko ngoba abazange besenzele lutho. Sokumele basinike ithuba lokuqala nxa be recruit. Umsebenzi even kuna abanye abahamba esikolo nxa ukuthi bathatha kume ngo apprentice nursing. Vale esikolo sawe Ecofield nakuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundise wakhe Ecofield bamthatha.
Unkosikazi Tatu uthi sebeke bakhulumisana leziphathamandla zenkampani le ngodaba lolu.
Sake sakhulumisana labo sihambe kugathering leziyana esenziwa every 6 June but asikaze sibone i-action engani ingcono. We have said it several times akusikhuluma kaneje. But bakhanya ngani they are reluctant. Akabenzi lutho especially ebantwaneni. They stick on saying ama widows but abantwana babaphushela khatshana.
Unkosazana Audrey Zulu ngomunye njalo olukhulu kwaphelela emgodini lo.
At least ikampani ngabe yanceda ngokubanika something like i-life insurance ukuthi they charge some of those abantwana abama-deceased labana at least bethole ama-benefits like ukuthi bengeniswe ekampanini bethole imisebenzi ekampanini automatically ukuthi labo bebe ngama-breadwinners.
Baningi abasekela lokhu. Omunye wabo unkosikazi Esther Mpala ulesihlobo esaphela emgodini lo uthi inkampani yeWange Colliery kumele icele kuhulumende ukuba usuku lokubhidlika kumgodi we-number 2 lube likhefu elizakhunjulwa ngabantu bonke kwele Zimbabwe.
Uhulumende kumele ayenze ilanga leli u 6 June abe yi-national holiday ukuze abantu baqakathekise ukugcinakala kuhle kwezisebenzi nxa semsebenzini.
Loba kunjalo bayabonga abanye ngabakwenzelwa yinkampani yeWange Colliery. U-Ephraim Zulu omunye wabo.
Ungasenani siyabonga ngomsebenzi omuhle oyenziwa yiWange Colliery Company ikakhulu sikhangelele i-department yabo ye-safety eyokuthi khona bebone ukuthi khona ingozi ezinjalo azisoze zaphinda zenzakala njalo futhi eWange.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo nkosikazi Beauty Mutomba ophethe uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko kwinkampani yeWange Colliery ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Abanengi kwele Zimbabwe bathi abezokholo balahlekelwe ngokubhubha kukaTB Joshua oweNigeria obesaziwa ngokuthi ngumprofeti ngoba wayengumuntu ongelabandlululo njalo esindisa impilo zabantu umhlaba wonke. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi ukubhubha kukaTB Joshua obelodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutwanga, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Africa ubuhlungu.
Prophet TB Joshua was not a Zimbabwean. We as a government of some sorry, the fellow.
TB Joshua ubenga sosizalwa nesalapha eZimbabwe, kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khona pho eAfrica, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba
the country and we feel saddened about the passing on.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika TB Joshua lilahlekelwe kakhulu kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kukaTB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu singabali eNigeria but libandla umhlaba wonke. Sinanzelela ukuthi bengumuntu obefinyelela wonke umuntu yonke indawo kodwa ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
uTB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani okuseleyo ukuthi uzehlise uzithobe sithi lala kuhle TB Joshua, izifundo sishele zona sizasala sizilandela, ezifana lozo uthando, lozo kupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi ilizwe, ubulothando lumangalisayo.
Unkosikazi Suku Oluhle Sibanda, obe ngumlandeli ka TB Joshua ebulenjini, uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhe efisa ukuyamvakatshela abone ubukhulu nezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kuka TB Joshua ngoba selokhe ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku TV. Bengilokhe ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala. Ukugcwala kalo kutsho ukuthi abakuthola khona apha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uprofet TB Joshua obesele minyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa i-57 ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo njalo imbangela yilokhe ingakazakali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, amaqembu amakhulu emdlalweni wenguqu asezibeke kusimo esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup esaqhubeka elizweni. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngocweleyo.
Ukusibana sikaGroup 1 iqembu leDynamos lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo eyi-9.2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leKFC United lona lilemiklomelo eyi-6 ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emine. Endaweni yesithathu kule qembu leHarare City lalo lilemiklomelo eyi-6 kuthi eleZPC Kariba lisendaweni yesine lilemiklomelo emihlanu. Emsileni kule Herentals leYada ezilemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Kula maqembu ayi-6 kusibana sikaGroup 1 okusho ukuba sekusele umdlalo owodwa ukuba imidlalo leyifike phakathi laphakathi. Kusibana sikaGroup 2 imidlalo isifike phakathi laphakathi njalo amaqembu sekumele aphindane umphehlo. Ngemva kwemidlalo emithathu iqembu leChicken Inn leHighlanders asele ehlezi phezu kwengalane lemiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye. LeChicken Inn lona lihlezi esiqongweni ngoba lihlohle amagoli amaningi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi bangene kulomdlalo bengazange bathole ithuba lokulungisisa amaphutha abagadli babo ngoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo.
Ngathi uphathi kweviki ukuthi lapha okumele sike khona siyegqidisa kuyalula, but ngifuna ukuyasebenza gadalala njengomqeqeshi kodwa ithuba ngisalitholanga. Namhla futhi sakathola amaningi ngoba mbona ngani amabili amathathu hayi bemele angene kodwa abafana abazange bekwanisa luvalo singatsho. But yinto engithi njengomqeqeshi ngizakwanisa ukuthi ngisebenze ngaso kusiyaphambili.
Kusibaya sikaGroup 4 iqembu leNkezi Platinum Stars yilo elihlezi phezu kwengalane lilemihlomelo eyi-9.1 ngemva kwemidlalo emithathu. Endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lona lilemiklomelo eyi-6. Iqembu leNkezi lidinga ukuba linqobe kanye kuphela nxa amaqembu esephindana umphehlo ukuze lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano lo weChibuku Super Cup. Ngaphansi kwengalane kule qembu leTriangle kanye leWawa wonalo umklomelo owodwa iqembu ngalinye. Kusibaya sikaGroup 3 yiloba yiliphi iqembu lingadlula lela kusigaba esilandelayo njengoba phezu kwengalane kuhlezi iqembu leCranbourne Bullets elilemiklomelo emihlanu ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu abalisa eleBlack Rhinos kanye leTenex alemiklomelo emine iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kuhlezi iqembu leManyika Diamonds elilemiklomelo emithathu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani, ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Omunye weziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezisanda ukukhululwa entolongweni, uMnumzana Thunge Mirai Matsokere, uthi ufice unkosikazi wakhe sechiya umuzi wabo wathatha abantwana lempahla. Iningi lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa kwekhomishini ebona ngokuhlaziya indaba eziphathelane lokwephulwa kwelungelo loluntu namasosha lamapholisa. Uhulumende uvule ngokusemthethweni isibhedlela seSt Anne eHarare namhla ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.